Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemugovera kunyana 19/2020. Makaterera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe. MDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe inoti iri kupinda musarudzo dzemabyelection ichishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Ndokunonzi kupenga kwemhande pamusoro, asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi Johnny iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna Johnny, pane zvaayemura muna Johnny.
Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 7,647, zvichiteera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevana nezuro wakare. Vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Hurumende yakazivisawo nezuro Manheru kuti vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 5883, zvichitevera kupona nezuro wakare kwevanhu makumi mana nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe yaita urongwa hwekucherechedza makore makumi maviri nerimwe chete kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Urongwa hwanhasi hwapindwa neutungamiri hweMDC mudunhu reHarare chete kuitira kuti vanhu vasaungana vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora kuti tinzwe zvatora nzvimbo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi, avo vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo dzemabyelections asi richashandisa zita rekuti MDC Alliance.
MDC tataura chipa vanhu simbiso kwadirection kwatakabva nekutatiri kuenda semusangano wedu avafani kuronga hope kuti kuenda. Chinhu chatasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akataura mubatsvangira democracy socialism freedom hazvifani kubetreiwa, zvaa kusunga sungwa izvozvo zvichienderere mberi. Aiva the part of the party ichachuzwa navanhu, part of choice, party ichabatanidza vari veZimbabwe, party ichabatanidza maboka ese ari muZimbabwe eda mapolitical parties here eda kuti machurch ida chashanda nemastakeholders bato redu ringe richikuva.
Muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane ne vanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzero dzevanhu pane matani here amurikuita kuti miedze kubatanawo nechikwata chinotungamirwa na Nelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato
tekutanga nechokuti iko zvino tine tikana neprogramu kutsvaga replacement yavatsvangirai ichizi come very soon pa extraordinary congress ndechokutanga so that tinogadzira chisheni yemdc chiri na leader so that achapana mandate from the congress zokuti ngatibatane achichinhu chitsva chiri ashoko avashangira takangasiya vaita nekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwete kuvengana
pane mashoko ari kuti izvo imi matizvo munogona kushandisa zita remdc alliance ichokwadi here ichocho
handiti munoziva kuti mamp atakabvisa muparliament aya nemarikoso mamp awa akasiya nzvimbo akabva pamdc alliance list akumanzisa and macandlers atakabvisa zvakare akabva pamdc alliance list and mdc alliance is the mdc agreement itrade name rakabudiswa out of there MDC leadership chiringeto na shangira ikuti sowandiende election is the Supreme Court ruled ritika and with the mandate and MDC agreement MDC take power over the MDC alliance MPs and MDC alliance contracts so kuna party of the MDC alliance has kuna MDC alliance electoral party
MDC alliance ine mapato anosvika manomwe akaumba MDC alliance imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here
vatibvisa kana vamwe vatinavo but that is serious because it's something she should get cheated at this particular moment the moment that is this keep now the moment that can be some time is the laws of this country that can be scored on the list of MDC alliance and it's not such that it's really that position with the name of MDC because of the concept of identity if you do that
vatereri vakaterera panguva ino vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchishandisa zita rekuti MDC alliance
togadzirira izvezvi kuenda kuma by-elections because zeki yakatanaudza kuti vesoon vachabva paprogram votowards ma by-elections itihinded sometime in december butwaiting for the comprehensive program but it's still a place to be using our disposition their identity. We'll use their identity as wash from the 18 election. Because it's going to be a next election to 2023. In the 2018 election up to 2023, our identity, you know, can be designed the next MDC alliance. MDC alliance is not a party. It was just a trade name. It's a shanty to our decision to run the election. So the must be not confusion at all.
Tachigara MDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo vanoti bato ravo raitawo musangano weNational Executive rikabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira nhaurirano dzechokwadi pamwe nesarudzo dzemabuy elections.
Musangano wedu wedare guru repamusoro rinonzi renational executive wanga wakasangana wese nhasi kuHarare mushure mekunge national standing committee yakaita nezuro zvatanyautarisisa inyaya yekutambudzika kuruta vana vezimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo apa tati vana vezimbabwe vanofanira kuti varatidze gwara varamba vachienderera mberi munoziva takataura gwara rinofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana vezimbabwe kudhila neproblemu yekunesa kudhila necrisis kudetsa muzimbabwe saka nyaya iripo ndeyekuti isusu vevana vezimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muzimbabwe tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kundota kuti isusu tikwanise kuzvibatsira tigare pasi titaurirane zvii zvifambe zvakanaka chimwezve changa chiripo mudariro inyaya yemabielections ari kuuya isusu semusangano tiripo tiri bato revanhu tiri bato rakagara muvanhu tiri bato rakaumbwa nevanhu vanhu ndovanotu tu vanotungamirira bato mushure mekunge vapa pfungwa dzavo kuti zvakamira sei zvakadii zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yemabyelection tataura ne MDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda mumabyelection iwaya asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhando pamusoro asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayemura muna John, asi kuemurwa nebenzi benzi arifana kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isu tinoona kuita kukuru kuita kwokupererwa nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu muparliament vachiti vachinja bato vabva kubatira MDC vakubatira MDC Alliance. Saka zvaakutoshamisa izvozvo ndechekuti vari kudei kuMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANU-PF vari kushanda neZANU-PF zvese zviri kuitwa neZANU-PF.
Vakomichi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna muchakabvuva Morgan Tsvangirai vanove vari kusanotsiyirwa chigaro chavo naMuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court. Ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza manje ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo vakutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo Alliance yava kutaura mubatanidzwa wavo neZANU-PF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa ndo mubatanidzwa wakaramba, ndo mubatanidzwa wakadzingira vanhu paramendi, ndo mubatanidzwa wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wari kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANU-PF, mubatanidzwa wedu weMDC Alliance mubatanidzwa uri kutungamirirwa naPresident Nelson Chamisa, nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa wapihwa Alliance kuti ifambe ichienda mberi. Asi isusu tiri bato rakazvimirira, tataura kuti ibato rakabva kuCongress. Patakaenda kuCongress kugweru tanga titoti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo ine leadership yakabva yatobuda ipapo ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka
mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Satwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri wezinhasu vatakudzwa ngadziore. Vacharamba vari muchitokisi kusvika nemusi wemuvhuro zvichitevera danho ratorwa nedare rekuti nyaya yechikumbiro chekuti vabvisiswe mari yechibatiso inzikwe nemuvhuro. Tabata gweta ravangadziore vawebhesita jiti kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tapinda mudare ndobva tachikumbiro chekuti vakuzwa Godfrey Ngadziore vatombwe vachibva kumba.
Saka dare rati kudii pachikumbiro ichochi?
Kwai richapa mutombo nomusombo wavo wemandi. Inini vangazore vanenge vari mukati vatoendeswa kuredimandi.
O, chii chapa kuti mutongi wadare atizvo achazopa mutongo wake nemusi wemuvhuro?
Hatizivisi baba. Vamupikisi vamupiri vemhosva vatabvawo nyaya yekuti vari kuoposa dei. Isu ndobva tataurawo nyaya yekuti sei vangazore vachifanira kunge vari candidate inofiwa pevo vatombe vachibva kumba. Iye ndokuti ndichambonoziva zvamataura.
Ko, tiri kunzwa kuti izvo vakakuvadzwa nezuro vakwanisa here kuonekwa kunana chiremba kuchipatara?
Vakaonekwa nezuro ende munoona situation zvino even polisi yoga inoareja kuti vamboonekwa nenana chiremba vasati vaenda kudani. Naivowo vaitobvuma kuti zvomene zvomenemene vakarogwa tsinga dzakakuvara vakatsikwa tsikwa muviri wose.
Saka imimi segweta riri kumirira vangadziore muri kutora sei nyaya iyoyi yekurohwa kwavo?
Inyaya inoti netsei hakasi nekutanga vanhu vanosungwa mapolitical activists vachirohwa, you understand? But danger iripo ndeyekuti zvunhu isina culture. Even chero koti nhasi dare tariudza zvakaitika izvozvo richitoona munhu wakazvimba nekumeso nei 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 maziso akatsvuka munhu mutsvuku zvaunondoona kana uri kuningirikira kuti pane zvakaitika. Saka dare rangotiwo richainvestigata but kwatiri semahuman rights lawyers ndezvimwe zvinhu zvatatojaira kusangana nazvo hakuna chitwa mJerusalem.
Nyaya ya varu nyatso pomerwa ndechi apa apa vangadzori.
Varu kuzvakaita demonstration pa impact. Tijema harina kuita. Ndiye kuti handikataura hangu zvakawanda, but varu kuzvaka participate I section 37 subsection 1 A criminal law codification and reform act. Participating in a public gathering with the intention of disturbing public peace and the Bible and causing damage.
Gweta ravatakudzwa ngadzore va Webster GT vachitaura vari parunare vari muHarare. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa va Ngobani Sithole vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yeImpala Carrendale nevamwe vakuru vakuru muhurumende. VaSithole vanoti chikonzi chedare repamusoro chakakwanisa kuenda kukambani yeImpala zvichida kupiwa midziyo yachakanzi nedare chinotora kukambani iyi, asi chakadzoka chisina chinhu chachakabata. Kunze kwemashoko ekuti mumwe mushandi mukuru wepa Impala Carrendale akati zvinhu zvachaida kutora zvakange zvatorwa kare nemapurisa. Asi VaSithole vanoti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuda kuburitsa pachena zita remunhu akahaya motokari yakashandiswa mukupamba pamwe nekutochwa kwamucheiwa uyo akapambwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru.
Nyaya yekupa vanhu vekuImpala magwaro yasvika kuti kuti munhu aitora mienda kunotora umbo munhu atinoti ndisherifu akatumwa nekoti yehai kuti kuti aende kunotora magwaro aenda akatitumira magwaro ari kuratidza kuti asvikako akaudzwa na manager wekuImpala kuti magwaro acho oufakazi oumbo wakatorwa nemapurisa. Zviri zvinhu zvinoratidzosera shure sezvo aende kunotora macomputers ngaende kunotora matrackers zvimwe zvinhu zvakadaro zvinoratidza kuti motare yacho nemuta yacho. Saka tinonzwa kuti erifudo hana kuita zvinhu nipaa.
Ndapi matara muchatora VaSithole zvichitevera kusawana rubatsiro kwamuri kuita kubva kune chikonzi chedare?
Handisa kundanzwa client yedu ichada kuti tiite sei, asi kune urongwa wakati uwo watiri kufungidzira kuti tiutore tichienderera mberi. Tiri kufungidzira kuti inyaya yedu iri pachena. Zvinotinetsei ndezvekuti vanhu vanofanira kutibatsira ndivo vanhu vatiri kufungidzira kuti vakaoromora. Saka pakuenda mberi apa tinoziva kuti tiri kukwira magati, asi
takataura nemapurisa svondo rapera vakati ivo havana ruzivo rwekuti izvo Impala iri kuferefetwa nemapurisa. Imi muri kuti izvo Impala yakati izvo zvamaida zvakatorwa nemapurisa, munozviona sei?
Ndo zvatinoreva kuti vanokanganwa kuti zvinhu zvacho zvatorwa pate ngorambawo kuti hapana zvatingavaita. Asi ukatarisa rakanyorwa nasherifu rokutoti Impala yakatorwa magwaro acho akaendeswa kumapurisa.
Saka muchatora matanho ati VaSithole?
Takatomirira kuti client yedu itibatsire kuti tiende kupi. Tichataura nayo zvese zvachaita tichazobudisa pachena kuti vateereri vazvizive. Toda kuti vatibatsire kuti nyaya yamucheiwa ive nyaya inoprosecuta zvakanaka.
Mukaramba muchiutadza kuwana rubatsiro kumapazi ehurumende muchaita sei?
Kune nzira dzakawanda wanda dziripo pamutemo wedu kuti zvinotogona kutibatsira, ndizvo zvatichashandisa. Asi tiri kufungidzira kuti nekuenda kwenguva tichabatsirwawo tisvike kwatinoda kusvika. Nyaya iripo ndeyekuti umbowo hatovapo. Tiri kunetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutibatsira havasi kuda kuuya mberi kuti vatibatsire, asi tichaedza nepatinogona kuti tisvike kwatinofanira kusvika.
Avo vanga vari vaNgobani Sithole, Gweta ravatawanda muchehiwa vachitaura vari parunare vari muBulawayo. Studio 7 haina kwanisa kubata kambani ya Impala kutitinzwe dirayo panyaya ii kana omutauriri wemapurisa wa Paul Nyati sezo nare mboja yavo yanga ichinetsa kubata. Yashuka nguwe kutitichi enda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica ari kutengesa iye zvinhu zvekuZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye kuti zvii zvavari kutengesa. Tinoona panguva ino yeCOVID-19 vazhinji vari kutarisira ivo kunge vachidya zvinhu zvekumusha nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kusangana nazvo samuzvina bhizimisi wechidzimai imo muno muAmerica.
Panguva ino zumbani ndo ratanyanya kugona kutengesa panguva inei, pamwe chete nendorani, pamwe chete nemufati chimuka. Izvi zvinhu zviri kutengwa zvikuru. Muringa iri kutengwa zvakare.
Sei muri kuona vanhu vachitenga zvimwe zvinhu izvi zvatinotarisa semishonga yechinyakare?
Nguva ino vanhu vazhinji negati vari kutukira zvinhu zvedu zvechinyakare zviri organic. Tikuona vazhinji panguva ino yeCovid vari kubvunza chaizvo zumbani. Vakaishandiswa kare tiri kumusha kuZimbabwe kuti kana mwana akangodzati furu chando imwe chando ye vanhu yese yanga iri ngori kunwa yezumbani, yanga iri nguva yekunwa yekukavana ndorwani nevanhu vakuru zvese. Saka ndozviri kudzokera vanhu mazviri izvozvo.
Takatarisa vamwe vana chiremba vanokurudzira zvinhu zvakadai sefadza rezviyo, mapfunde nezvimwewo. Imi munazvo here izvi uyezve vanhu vari kuzvibvunza here?
Iyo tinazvo, mapfunde tinawo, sadza remhunga, zvese izvi vanhu vari kuzvibvunza uye zvese tiri kutozvitengesa chaizvo munguva inei. Zvikuru sei sadza remhunga redu nezviyo zvedu tinotanga zvakangwa nana mbuya dzevo vanonatso kugona kuZimbabwe uko vonatso zvipepeta zvonatsosira zvakachena zvisina kana chinorumira. Paunongoribika kudai kunhuwirira kwacho, haiwa.
Zvii zvimwe zvamuri kuona zvichibvunzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pane zvimwe zvavari kufarira kubva kuZimbabwe?
Vanofarira zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwewo izvo zvechinyakare zvinonyanyodiwa, asiwo vechidiki vanofarirawo zvinhu zvakaita sana machinzi ana majupiter, machinzi maspas, mazoe acho chaiwo, malemon cream tinawo, kunyanya iwaya vanoti maoriginal aityiwa kare, machoice assorted aityiwa pachristmas. Aiaiaiwa tinazvo.
Vamwewo vangada zvimwe zvakadai semadora nematemba, zvinhu zvakadai munazvo here? Uyezve munodzidzisa here vana veZimbabwe vakazvarirwa muno kuti zvinobikwa sei? Nekuti vamwe vanogona kunge vasisazive kuti zvinobikwa sei.
Tiri kutarisira pawebsite pedu tinge tine section yemaresipi, asi tine mamwe makastoma yedu yekuti kana vatenga vanotitumira mapicture ezvavabika. Saka tiange tiri kuronga kuti tinge tine chikamu chatichaisa pawebsite pekutoita kanapo kana kapopisitoni zvekuti vanenge vatenga zvinhu zvavo zvakaita seizvozvo zvavabika vakatwanisana nezvese vakadzidzisa vanhu kuti zvinobikwa sei. Aiwa tinenge tiona zvatinovaitira uyevauva makastoma anenge adaraisuzimgoodies.com. tichiwanika zvakare parunhare bozha panhamba tinonzi 571-505-2607.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pechirwere cheCOVID-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tamuchirene mufaro, mchirongwa chedu, upenyu wedu. Umuatino tarisa rafino sangana na jomu upenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, njini wenyu, jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi tirikutarisa nesha matambo ziko. Anonza ariku sangana nevana, vanononoka kubata, zvidzidzo zvavo, kana kuti very special education. Kuti tinzwe matambudziko avari kusangana nawo mukushandiswa kuri kuitwa madande mutande munzvimbo dzakasiyana siyana munguva ine COVID-19 kupa zvidzidzo kuvana murukuru edu tabata murairidzi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo ava vaJona Masia togamuchira ine mufaro muchirongwa chedu vaMasia. Tiri kunzwa kuti pari kuita dambudziko zvikuru vana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo vatingati vana vane special needs. Zvii zvamungataura pamatambudziko atiri kunzwa ari kusimudzwa?
Tingati kana tiri mueducation kune vana vatinoti vane maemotional disabilities, vane maintellectual disabilities, kuzoti vane yatinoti autism. Vana ava challenge yavainayo ndeyekuti havakwanisi kuti vangodzidza sezvinongoita vamwe, kuti akabata bhuku akavhura wakutonzwisisa kuti zvinofamba sei. Vanotoda atinoti ma accommodations kana kuti zvimwe zvirango zvavanoitirwa kuitira kuti vagone kunzwisisa kuti chii chiroda kuitwa. Saka zviri kunetsa ndezvekuti iye zvino izvi vanenge vasina varayiridzi vanonge vakavatarira, saka vakutoda kuti vatarire pakompyuta vozoda zvekuti vanzwisise kuti murayiridzi ari kudzisa ari kumba kwake zvinofamba sei. Saka chiri kunetsa ndechekuti nyaya dzemakombiyuta idzi inyaya itsva kwavari uye havasati vakunyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei.
Mataura nyaya yematambudziko amasimudza aya, matambudziko iyo angagadziriswa sei kuti vana vange vachibatsirika?
Mugadzisirwo unoitwa tomboti tikatarira zvakaita zvikoro zviri kuAmerica vari kupa intaneti, vari kupa makombiyutas kumwana mumwe nemumwe wega wega. Saka tototi ipapa apo paita kuti ainzane nevamwe ava nekuti wane access, wane kombiyuta, wane internet. Chechipiri ndechekuti vane varayiridzi vakadzidzira vane unyanzvi hwekuziva kuti kuti ushande nemwana ari kutambudzika nepfungwa kana kuti ari kutambudzika nekumwe kuremara ungashanda naye sei. Saka kunoku vanopa iwaya tati maaccommodations zvakaita sekuti kuti upe mwana mibvunzo yanga ichisvika gumi chiitawo kuti ichitapudzirwa kana kusvika mishanu kuitira kuti anzwisise zvishoma izvozvo asi achitodzidza. Kwozoita atinotiwewo mamodifications ekuti pamakombiyuta pavanenge vari kudzidza pane zvimwe zvinoitwa ipapo zvinovabatsira kuverenga, mamwe masoftware aripo anovabatsira kuverenga, mamwe kungoti kana vakataura ototaipa otonyora zvavari kutaura. Hazvichaiti kuti mwana ndiye ari kuzama kuda kuti pamwe maoko ake hanyatsoita zvakanaka oita zvekuti azame kunyora nekombiyuta. Saka kungotaura kombiyuta yotodi yotonyora. Saka ndo zvimwe zviri kuitwa izvozvo kugadzirisa matambudziko evana vakaremara.
Aiwa tinokutendai zvikuru vaMasia nekuwana mukana wekutaura nesu. Manga makateerera kuna vaJona Masia vanove mudzidzisi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo kana kuti special education teacher muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti iri kupinda musarudzo dzemabi-elections ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.